Mutemo weku Arizona unorambidza vanhu kuti madzimai kuti abvise nhumbu. Unotizvo kana munhu akange aibvisa pamuviri anotongerwa makore anoita iwo maviri kana kusvika kumashanu ari muturongo kana achinge abvisa pamuviri. Ndiwo mutemo waita kuti pave negakava rakurumbira kuArizona uko.
Dr. Machekano, mutemo uyu wakatanga kushandiswa rini sezvo tichiona vanhu vachinetseka nekukashambadzwa nawo?
Uyu mutemo wakaiswa kuna 1864, kudhara dhara chaiko. Saka zvabva zvakonzera kutaura nokuti pane mutemo wanga uripo iye zvino unoti madzimai anobvumidzwa kubvisa pamuviri kana pachine maweeks anosvika 15 zvichidzika. Saka kudzosera kwavaita mutemo wakudhara uyu unosunga madzimai kana akanga abvisa pamuviri ndokwaita kuti paite kukakavadzana.
Vanotsigira mutemo uyu vanoti vanomudirei?
Vanhu vanenge vachitsigira mutemo uyu wekuti mudzimai akanga abvisa nhumbu asungwe aiswe mutirongo vanenge vachitivo kubvisa pamuviri umhondi kuuraya. Vanoti kana munhu angova nepamuviri ikako kacheche ikako hazvina mhosva kuti kane makore mangani, kane mwedzi mingani, kane maweeks mangani kana kuti kane madays mangani, atova munhu. Saka ukanga wabvisa wapara mhaka ndo divi ravo ravanoona nawo, ndo saka vachitsigira mutemo uyu.
Ko vasingadi mutemo uyu vari kupa zvikonzero zvipi?
Avo vari kuramba mutemo uyu vari kuti aiwo kusunga mudzimai nokuti abvisa pamuviri kumutorera kodzero dzake nokuti muviri ndewake. Saka vanoti unofanirwa kuita zvaanoda nemuviri wake. Saka vanenge vachiti ivo kutorera vanhu vechidzimai marights avo ekuita zvavanoda. Saka dzimwe nguvawo vanenge vachiti kokana akazoita mwana wacho iye asingagoni kumuchengeta kana kuti akange iye pamuviri pacho pakakwanisa kumurwarisa panogona kutomuuraya. Saka vanenge vaine gakavawo ravo rokuti mudzimai semunhu une muviri wake ndiwe wakatakura mwana unenge achifanirwa kuti aite iye decision yaanoona inoenderana naye.
Sekuona kwenyu Dr. Machekano, nyaya yokubvisa nhumbu iyi kana kuti abortion inokosha zvakadini kuvanhu vakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino?
Nyaya yemaelections inyaya hombe chaizvo kana taakutarisa kunyaya yeabortion. Tinoziva izvo kuti muAmerica ruzhinji rwemarepublicans runotsigira mutemo unorambidza abortion. Toona kuti kumademocrats vazhinji vanosapota madhemocrats vanotsigira kuti mudzimai ange achikwanisa kuita zvaanoda nemuviri wake. Saka zvino zvinoita kuti pava nemakwikwi mumaelections. Asi kana takatarisa muruzhinji rweamerica, ruzhinji kunorerekera pakuti mukadzi anofanirwa kuva nekodzero yake yokuti asarudze zvaanoda kuita kana aine pamuviri, kupachengeta kana kupabvisa. Saka tingangoti ndo ruzhinji rwenyika irworwo. Saka nenyaya iri kunetsa yemitemo iri kunyanya kukurudzirwa nemarepublicans inoda kusunga madzimai zvinogona kuita kuti valuze masupport kunyanya yemadzimai kuti izvo vanenge vachitsigira kuti madhemocrats anonge aine atinoti malaws anoenderana nezvavanotsigirana nazvo. Saka pari zvino tinoona sokuti inyaya ichava mudariro chaizvo nokuti even mune mamwe marepublicans kana takatarisa kunyaya yekuArizona tinotoona kutoti mamwe marepublicans ariko ari kutoti uyu mutemo uyu waiswa uyu uri kunzi ngaudzokere vari kuuramba. Vazhinji vari kuushora chaizvo. Saka zvino zvichange zvichiita kuti maelections akwikwidze nenyaya iyoyi.